Vachitaura apo vaparwa gwaro iri, mukuru wezDI Dr. Pesai Rwanyavati, ongororo yavo yakaratidza kuti hurumende yakawedzera mauto maruwa zvichitevera kubviswa kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto muna Mbudzi Dr. Rwanyavati. Vakaita ongororo iyi zvichitevera zvichemo zvemapato anopikisa akaita seMDC Alliance pamwe neNational Patriotic Front zvekuti mauto ainge azara mumaruwa.
Chinhu chokutanga chatakaona ndechekuti masoja zveshuwa ariko akaiswa anenge achitoshanda nevanhu vezano. Vamwe vane vachimutenderera nemota dzavo vachisvika kumashops kunenge kuchigara vanhu. Vamwe vanotoshanda vachisupervisa zano, misangano yezano nokuorganiza zano PF mameeting. Asi vari imomo masoja haana munhu akarohwa. Pane sarudzo paongoro redu hapana munhu akarohwa nemusoja. But vanotizidzira vachitaura kuti vanzi ami haingapindiri zvakaita muna November zviya kuti idzokere simba kuopposition.
Zvikamu makumi masere nechimwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvakabvuma kuti mumisha yavanogara mune mauto, uye zvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana vakaramba kuti hakuna mauto munzvimbo dzavo. Varuhanya vanoti ongororo yavo inoratidza kuti mauto akawandira kumatunhu ese matatu ekumashonaland uko vaMugabe vaive nerutsigiro rwakanyanya.
Plus vanhu vemuG40 vaibva kuri vakuru vemuG40 vaibva muna nemashonaland wese vakafanana navachombo toenda kunana vakakwere kumashonarenzi isi tozoyava nanamujuru akatodzimba kunana manjarwei. Saka takaenda kuasi takazotsvakawo dzimwe nzvimbo dzakasafanana nadzikita achienda kunana vajabhuru. Toenda futi kunana guto kokunana vachimedza toenda kwana mamazvikotaudzi kokunana vamuzembi. Saka taenda maarea iwayo aiva nevanhu vaipugana nani vemuzano kuti tione kuti chii chiri chiitika mumo.
Panyaya yekuti vakaona sei kuti masoja ari mumaruwa, vanohanya vati zvikamu makumi mana nezviviri zvevanhu vakati masoja aya anotofamba akapfeka hembe dzavo dzebasa, uye dzimwe nguva anotofambawo nepfuti. Mutauri wezDF Kenny Overton Mugwizi svondo rapfuura vakaudza vatori venhau kuti mauto ari munzvimbo zhinji dzenyika ari kuita mabasa akasiyana-siyana akaita sekubatsira vanhu pachirongwa checommand agriculture nekuchengetedza miganhu nedzimwe nyika pamwe nekuita mamwe mabasa ekubatsira vanhu. Asi varuhanya vanoti mauto aya ari kuita zvematongerwo enyika. Vanotiwo nyaya yekuti mauto akatora zvinzvimbo zvepamusoro muhurumende yava Emmerson Mnangagwa inyaya inoita kuti veruzhinji vatye zvakanyanya. Vanoti gwaro ravo ravaparura nhasi rine chinangwa chekudzidzisa vekune dzimwe nyika nemasangano anoshanda akazvi mirira kuti vapinde mumaruwa vanoona zviri kuitwa nemauto munzvimbo idzi. Vanoti kunyange hazvo mauto aya asiri kurwa vanhu, vari kutyidzira nemhando yepamusoro, izvo zvinogona kukanganisa zvichabuda musarudzo.
Zvinokanganisa kuti vanhu vanoenda musarudzo vachitya, ende vanhu vanoenda musarudzo vachinzi vhoterai munhu wakati wavasingadi. Vanhu vane vasiri free. Zvinotokanganisa freeness, credibility, fairness yemaelection.
Zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvakati zvari kutotya kuvhotera mapato anopikisa, uye zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana zvakati zvichabuda musarudzo zvinenge zvisingaratidze zvido zveveruzhinji. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaMalvin Mukudu vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vemauto vachiramba kuti havasi kuita zvematongerwo enyika, mashoko evamwe vakuru vakuru mubato rezanu PF anoita kuti veruzhinji vaone sekuti mauto achapindira zvekare musarudzo, achapindira zvakare kana sarudzo dzikasafamba sekuda kwavo.
Sekutaura kwavaita kuti kune vanoita zvematongerwo enyika vakafanana nana Mukute nana Josiah Hungwe vakabuda vachitaura kuti masoja achapindira, koitawo vakaita sana Terence Shiri vakataura kuti vaMnangagwa vachatonga vanhu vachida vasingadi. Zvinogona kufungidzirika kuti masoja ari kupindura munyaya iyi.
Ongororo iyi yakaitwa kumanikaland, Masvingo, Midlands, Matabeleland North nematunhu emashonaland ese kune nhengo dzegeneration 40 dzakadzingwa mubato rezanu PF. Pakabvunzurudzwa vanhu zana nemakumi mashanu nevana kubva kumatunhu aya. ZDI inoti masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemasangano nenyika dzekunze dziri kuongorora sarudzo dzinofanira kuenda kumaruwa pamwe nekukurudzira hurumende yava Mnangagwa kuti ibvise mauto mumaruwa zvikuru sei panguva ino yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.